Vagari ava vauta Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Bhanire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuita kwakaita NPRC kureva kuti inotonechinangwa chekuti tipodzane maronda, titaurane chokwadi kana tichiri pana peri pasi, tobva tati zvinhu zvakadaro hazvigadzi kurereke futi.
VaBhanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingori victimaizi tinonyimwa chikafu, nyange chikafu chikawa chikanzichi yesocial welfare chinoenda chiri on partisan basis. Chinogoyewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezana, hachiende pane social welfare office akafana kunge sabhuku kana kuti mambo. Chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita kukondirupita pakukuchwa kwacho.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura wemutoko Rural District Council vaShem Katibu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvatakaitwa hakusi hazvii zvinhu zvekunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika. Saka chatinoundoziva chete ndechekuti tizive kuti sei takashungurudzwa, sei taitirwa izvozvo, taka tapara mhaka yei, isi taita zvamatakirwa nyika zviri pamutemo. Kuva opozisheni hani kuti wanga wapara mhaka. Saka tii tiri kuti tikaungana segroupu nekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvotiri, vakataura kuti aiwa kugroupu renyu kana rawe munhu uya tinotaura tese, takavabhirifa tikavataurira zvotiri kuti tinogona kuti ungane tisangana nemapedetreta gumu nemavictims pamwe chete.
VaKatibu avo vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vari kuunganidza umboo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC muChakabhu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANUPF panguva iyi muChakabhu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi komisheni iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Komisheni iyi yakafambawo mumatunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 pamutoko senda, ndini Godwin Mangudya.